Mari yapiwa kumasangano gumi nematanhatu anoshanda akazvimirira mumatunhu akasiyana siyana pasi pechirongwa cheambassador self-help grants. Sangano rinomirira vagari vemugweru reGweru Residence Forum rapiwa mari yekutanga chirongwa chekupfuya huku pamwe nekuti vakwanise kuvakira vagari vekumutapa zvimbuzi. Vachitaura mushure mekuwana mari iyi, mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vati vakaona kuti vagari vanga vasiri kukwanisa kubhadhara mitero yavo kukanzuru, saka vachange vachiita basa rekupfuya huku vachidzitengesa kuitira kuti vawane mari.
Project yatakutanga yekuedza kuita kuchengeta huku kwamadzimai emumawadzi 5 emugweru. Uyezve project iyi tiri kushandisa mari yachona kuti tigone kurehabilitata matoilets ekumuchapa section 3. Mukarangarira matoilets ekumuchapa section 3 anga ari macommunal toilets aya. Saka ndochirongwa chimwe chatozoma kuti tiite kumuchapa section 3 kuti tigone kuvakira vagari vataka identifya matoilets iwani. Taona kuti vagari vari kukundikana nenyaya yamamiriro akaita nyika kuti vagone kubhadhara mitere kanzura yacho kumari yetsaya. Vagari kunyanyanyanya madzimai vakabva vati vanoshayiwa vaya vaya vakabva vati isu chatokwanisa kuita tisingatimedzi tinogona kuita kuchengeta huku, imwe mari yacho toshandisa kunobhadhara mari yetsaya, imwe macho ndatoshandisa mumba medu. Uye
sangano reZimbabwe Community Development Association rapiwa mari inoita ₹250,000 ezviuru zvemadhora ichange ichishanda kumatunhu akaita seMutasa, Nyanga neBuwera. Mukuru weZimbabwe Community Development Association vaCamelius Machingura vati vachange vachidzidzisana nemadzishe kuti vabate mabasa pasina rusarura pamwe nekusimudzira kodzero dzemadzimai nedzevana.
Tichingokurudzira kuti madzishe angobate vanhu vese sevanhu vavo, zvisinei nekuti uyu anopinda chechi yakati, zvisinei nekuti uyu anopinda chechi yekwangana, asi kuti waangobate vanhu vachiwagamuchira vese nepfungwa dzavo muuwandu hwavo. Semararamiro ataingoita pasichigare, madzishe aingoita basa ero rinokosha, uye kungosimudzira bedzi kuti tipfuudzire vapfuudzire kuramba vachiita basa ero rakanaka, asi tichiisawo zvinopfungwa yekuti wakukoshesa kodzero dzemadzimai dzevana, nekuti kazhinji hazviwanzo kutaurwa izvozvo, especially nhau dzevana padare racho hapawanzo kutaurwa zvinhu zvakadaro. Asi tikazi zvikataurwawo pasabhuku, vana kodzero dzavo vaende kuzvikoro, madzimai asarohwe mudzimba, zvinokosha zvisarwa pa nemadzishe edu.
Vanoona nezvezvirongwa muJesuits Refugee Service vaKenya Sarireni vaudza Studio 7 kuti pamari yavapiwa vari kuzoishandisa kudzidzisa vapoteri 120 vari kutongogara refugee camp mabasa emaoko kuti vakwanise kuzviriritira.
Tiri kutraina marefugee mibato yemaoko kuti vakwanise kuzviriritira. Saka tiri kutraina maskills, hatinotraina maskills okuti vakwanise kushanda, vakwanise kushandisa mutongogara refugee camp or else muhost community. Izvozvi tiri kundoita mamwe mabasa emaoko ekuti vanhu vakwanise kuwana chikafu. So tiri kuda kundovadzidzisa food security, saka tiri kuda kundovaita animal husbandry nehorticulture project. Saka tiri kuda kuita 2 small greenhouse, then tobataita pigari nemy indigenous chicken. Ndoma projects atiuda kuvadzidzisa.
Vachitaura pachirongwa chekuzivisa vari kupiwa mari yerubatsiro iyi, mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian A. Nichols vati chinangwa chavo ndechekusimudzira vagari vemuZimbabwe kuti vave neupenyu huri nani.
$425,000 going to 16 organizations ranging from about $9,000 to $10,000 is the smallest, all the way up to $250,000 is the largest. The objective is to help Zimbabweans lead better, more productive, healthier lives.
Mamwe masangano anorubatsira anosanganisira Rujeko Home Based Care, Southern Africa Crisis Management Agency, Sped Grace Community Development Trust nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.